achitaura pamhemberero dzekupeta chirongwa chekuvandudza midhuri yenzvimbo yekushanyirwa yemasvingo eGreat Zimbabwe ayo anga aondomoka vakafanobata zvigaro chomiririri weamerica muzimbabwe muzvare Elaine French vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira zimbabwe kune dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakadai
and cooperated with many organizations and individuals to get the job done. Congratulations to all our partners on a job very...
United States inofara kutsigira chirongwa chaambassador Fan for Cultural Preservation Project. Takashanda nemasangano akawanda kuti basa iri riitwe uye tinoti makorokoto nevese vatakashanda navo kusanganisira bazi reNational Museums munyika pamwe nehurumende ticharamba tichitsigira zvirongwa izvi.
Muzvare French vati nyika yavo yakabatsira Zimbabwe nemari inosvika zviuru matsana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti $760,000 kwemakore gumi nemashanu apfuura uye vacharamba vachibatsira nekuti dzakakosha chirongwa chekuvandudza mudhuri weGreat Zimbabwe pamwe nekubvisa sora relantana kamara chakatanga mugore ra2018 uye hurumende yeamerica yakaisa mari inodarika zviuru makumi mana kana kuti $40,000 vati zvakakosha nekuti zvinoita kuti tsika nemagariro evanhu muzimbabwe achengetedzeke uye azokwanisa kuonekwa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira nyika yavo kurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende inotenda zvikuru nerubatsiro rwabva kunyika yeamerica uye vanotarisira kushandidzana zvakanaka
across the world be the
moyo yedu inofadzwa zvikuru shahwa pakati pezviuru zvenzvimbo asi rose kuti tibatsirwa nemari yakabva muhomwe yaambasada yekuchengetedza tsika nemagariro uye ndoda kutora mukana uno kutenda maitirwo ezvakadai ndakamirira vanhu vemasvingo aiwa tinotenda
izvi zvatsinirwawo namambo wenzvimbo iyi achangobva kugadzwa svondo rapfuura asi zvine mutauro nevamwe mhuri yavo Ishe Matubede Mugabe
ndichirena kanzi ndoda kutenda chirongwa chanhasi chakaunganira chekuti chekuuraya zvinonetsa zvinonzi Lantana Kamara yanetsa nzvimbo inoi saka tichaona kuti nzvimbo yatakatogara panapa yakatogara Lantana saka ndinoti hama dzangu dzakambobetsera nemari rambai muchidira
Vachitaurawo vakamirira gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe mukuru webazi rezvekuchengetedza kwezvivakwa zvekushanyirwa kwenyika muzvinafundo Sara Ferreso vati
tinotarisira kuti kuchaitwa mimwe mishandira pamwe yakaita seiyi munyika nevanotibatsira kuitira kuti bazi rezvekushanyirana rive rinovandudzwa roenderera mberi zvakanaka
gari wemunharaunda yeGreat Zimbabwe anga ari pamhemberero dzanhasi vafanos matura vanoti zvakanaka zvikuru zvakaitwa panzvimbo yavo iyo inovapa mabasa neraramo nemhuri dzavo kubva mukushanyirwa
kuchengetedzwa kune kuita nzvimbo ino kunoita kuti vashanyi varambe vachiuya vachibvaona nzvimbo ino mukuona kwavanoizoona nzvimbo inoi necommunity inobhenefita kudarika izvi zvakasiyanasiyana vanhu vanoona mabasa vanhu zvavanotengesa zvakafanana masculptures zvakafanana macrafts zvinowana vanotenga vanhu vowana mari
kuvandudzwa masvingo ezimbabwe kunobatsira kusimudzira upfumi hwedunhu iri kubudikidza nemari dzinouya nevashanyi zimbabwe tourism authority inoti zimbabwe iri kuedza kuwedzerawo vamwe vashanyi kubva kunyika dzekumawirira nekumabuda zuva nekutumira vashanyi vanenge vachishandisa kumizinda yenyika iyi donzo rehurumende nderekuti panosvika gore ra2025 inge yava kukwanisa kuwana mari inosvika mabhiriyoni mashanu mukushanyirwa kwenyika ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba